Chitokisi chechikato mumasvingo chakazara zvekupfachukira nevatyairi pamwe nevaridzi vemotokari vakasungwa nezuro. Ukuwo, kamba yechikato yakazarawo motokari dzakatorwa nemapurisa dzinopfuura mazana maviri idzo dziri kunzi dzichadzoserwa varidzi vadzo kana vachinge vabhadhara mari dzemafaindi. Vamwe varidzi vemotokari idzi vanoti vaibatwa nemhosva nhatu nhatu izvo zvakaita kuti mapurisa avaudze kuti vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora. Izvi zvakagumbura vana muzvina motokari vari kuti mari iyi yakawandisa uye mapurisa ari kuvadzvinyirira. Mumwe mugari wekwamucheke vatatenda mwoyo vanoti vakabatwa nemhosva yekufamba vasina chidzimiso chemoto mumotokari vakanzi vabhadhare zana remadhora, iro ravanoti vakatadza kuwana sezvo mari ichinetsa kuwana munandira.
Mapurisa ari kutibatirira zvisingaiti mumugwagwa mumu, kozi handingakwanisi kuti ndibhadhare $100 yefire extinguisher. Ini moto yangu ine mutero, ine zvese zvakakwana, yakatobva kuservice last month, but kozi fire extinguisher yoga isiri kushanda nonzi ndibhadhare $100, ndakatombopedza 3 hours ndakadetainwa pamapurisa pachikato police station. Iro zvari kuda imwe mari pamusoro pe $100 yekuti fire extinguisher isiri kushanda, vakuda futi storage fees yekuti vakaimpounda moto yangu for 2 days. Government ngaisadaro, government ngaiona dzimwe nzira dzekuti iwane mari nadzo, kwete kuti tibatirira isu mamotorist.
Mumwe muchairi akaramba kudomwa zita rake anoti zviri kuitika izvi zviri kushungurudza vatyairi vemotokari sezvo upenyu hwakaoma uye kupatsanurana nezana remadhora chinhu chakaoma chinosiya mhuri dzisina kana chekubata.
Ini zviri kunyanya kundishamisa zvikuru kuti mitemo iyi inongokarwa yadzikwa, haina nguva yekudzwa vanhu kana kudii. Aiwa, mutemo tinomuda sivo. Ngauve uri reasonable, ngaatarisiwo economic condition yatiri kuti $100 spot fine ngoti papo ipapo $100 panenge pari kutinetsapo dai hurumende yaona zvokuita, nekuti imwe mitemo yayo tinoziva zvakaiomera. Kuomera kwakaita hurumende ndomaomera akaitwawo isu vanhu vacho.
Mumwe mugari wemumasvingo Muzvari Tsitsi Makamure vanoti motokari yavo ichanetsa kutora sezvo vari mwana wechikoro uye vabereki vavo vari vashandi verumende vanotambira mari shoma.
Okay, ndakatorerwa mota nezuro iri kuchikato because ndanisina third in number plate H3 triangle ne fire extinguisher of which aruda $100 pamosva imwe chete apa pa $300 yacho anikwanisi kuiwana. Vabereki vanosenzera hurumende, mabhonasi hakuna, amenoti vanotarisira ndiwanepi mari ini ndiri mwana wechikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevasungwa vari muchitokisi kanawo Magweta ari kuvamirira kuti tinzwe kuti zvinhu zvava papi mukupera kwezuva ranhasi. Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula vaudza vatori venhau kuti ichokwadi kuti pane vatyairi vakasungwa uye motokari dzakatorwa, asi vati vanga vasati vava neuwandu hwemota nevanhu vakasungwa ava. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemukati menyika Amai Lilian Timevers vashoropodza zviri kuitwa nemapurisa vachiti hazvisi pamutemo sezvo paramende isina kutendera kuti mafaindi aya akwidze zviri pamutemo. Amai Timevers vanoti mapurisa anofanira kurega kusunga vatyairi nekuvabhadharisa mari iyi nekuti hapasati pava nemutemo unovabvumidza kuita zvakadai. Vati komiti yavo ichasvitsa nyaya iyi mudare reparamende parinovhurwa kuitira kuti igadziriswe. Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitwawo mune mamwe maguta umo mapurisa nemakanzuro vari kunzi vakawedzera mari dzine zvekuita nedzimotokari nemirawo yemigwagwa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Kandri Maramba.